mangwanani akanaka vatereri tinosangana mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 Gurume 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Sisinda Chimbiri na Netsai Maroa vachamira mberi kwedare ramagistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakashaya nezuro uye vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevashanu 1485. Vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafanga nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevasere 578. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nemumwe 36,271. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 33,834. Zvichakadaro, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka kechitatu zvine ukasha kana vanhu vakasangwarira nekutevedzera mitemo yeWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera vakarerutsa mimwe mitemo yeCOVID-19 sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kudzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati kunyevedutswa kwelockdown kwakatidakira kuti vanhu varikwanisa kuzvisevedzera vachiraramisa mhuri dzavo. Asi yambiro kune ruzhinji rweZimbabwe nderekuti ngatiregerei kuvarayirwa. Kunyanya-nyanya takatarisa nhau yekuzvidzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti chirwere ichi haisati chapera, tichinacho, tichine dambudziko guru ratakatarisana naro, uye tinogona kutosangana zvekare neyavanoti third wave yeCOVID transmission.
Murikurudzira kuti veruzhinji voita sei chaizvo varusiki?
Zvinenge zvakakosha kuti veruzhinji veZimbabwe tirambe tichitevedzera maguidelines anotaurwa neWHO aya, kupfekwa kwemamasiki nemazvo, tichivhara miromo nebudo, kugezwa kwemaoko, kuona kuti taregedza kuenda mune magungano mune vanhu vakawanda, kushandisa masanitizers. Zvese zvinhu izvozvo zvinoramba zvichifanirwa kutevedzerwa nekuda kwekuti dambudziko reCOVID harisati rapera. Tikasangwara tinoita dambudziko seratakaita muhorodhe yeChristmas nenyuwere.
Mungajekesa zvakaitika pamazuva aya?
Apo takaona vanhu vakawanda vakataka kuzobatwa nechirwere. Vamwe vakarasikirwa neupenyu nekuda kwekufarisa kwatakaita muhoridhe iyoyo yekisimusi nenyuwere. Saka veruzhinji ngatirambei tichitevedzera zvese zvinotaurwa zvinotibatsira kubva mukudzivirirwa. Asi tichikurudzirawo zvekare veruzhinji kuti kana mukana wauya wekuti tibayiwe dhoba, ngatiendei neuwandu hwedu tinobayiwa.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe dhomba iyi?
Nekuda kwekuti tikasabayiwa vanhu vakawanda hatikwanisi kunyatsodzivirira dambudziko reCOVID-19. Ivo vanoti pachirungu tinofanira kubayiwa, budo vari kutaura nhamba inosvika iyo 10 million.
Sei nhamba iyo yakakosha?
Kuti tiwane yavanoti herd immunity, inoreva kuti tinenge takwanisa kudzivirira veruzhinji kada tabaiwa neuwandu hwedu.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti sachigaro waro muzvare Tabitha Khumalo vachiri muchipatara mushure mekukuvadzwa nevarume vakavapindura mumba mavo mambakwedza MC wemugovera kuSouthtown muBulawayo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti muzvare Khumalo vari kupora zvishoma zvishoma sezvo vakarohwa nekubayiwa zvakaipisisa nevanhu vasingazikanwi vakange vakapakata zvombo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti vanhu ava vanonzi vakavatorera nhare mbozha dzavo pamwe chete nemidziyo yemumba inosanganisira television. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Zvina kumira zvakanaka, vanhu vari kuda kutikanganisira musangano leadership yese vara kuikanganisa. Vakasikirwa nevarume vanekapakata futi vaviri masoro vaviri apfuura vakarogwa zvakaipisisa, vakanyanya kukwara ruoko nemakumbo kuti vanokwatisimbira kunonga vasigona kufamba. Varuma vakasvika kumamba kwedza kwakuda kuedza pamba paonarebo Tabitha Khumalo kuBulawayo, vakavarova vakatora mafoni kuti vanokwatisa kuita. Mafoni avo avanoshandisa matatu akatorwa nevarume ava.
Saka pari zvino munoziva kuti vakadii?
Pari zvino vari kuchipatara kwavari kuongororwa nekurapwa. Hazvinanzi zvinhu zvirinenge zviri kufamba zvakanaka. Vanenge vari kuimprova asi havasari vakukwanisa kuti vafambe zvakanaka vega, nekuti makumbo ndivo vanenge akanyanya kuzirohwi zvakasimba. Asi tikutarisa kuti pakondishoni vakapinda vanayo nezvavari izvezvi pane musiyano uripo. Tinotenda vanhu, nyika yese iri kunamata, iri kunamatira chairman Holmes mama vedu chairperson mai Tabitha Khumalo kuti vange vaite zviri nani.
Zvati zvazikanwa here kuti chii chavakaroverwa uye kuti vakavarova ava ndiva nani?
Pasati paizikanwa kuti zvingava zvii, asi vane information yakatikwani ikoko kuBulawayo vatizivisa kuti mafambisirwo akasakaitwa basa nemafambisirwo evanhu vanenge vakadzidzira basa. Nekuti zvinooneka ka panenge paitwa crime kuti iyi yaitwa neordinary munhu anzwa nzara kumba kwake akatsega ndindopota munhu kana kuti ndindoba, necrime inenge yaorganizwa kana kuti yarungwa painenge yarungwa yobva yanzi ngatichenanodi kundobata munhu uya uya navanhu vanenge vari trendi. Saka mataurwa zvichiita nekuti vanhu vakaita izvi vanhu vanenge vakatozvironga, vanhu vanenge vakatori trendi kuita zvinhu zvakaita seizvi. Saka ndo mashoko atakutambira kuti panenge pane kafoa play karipo munyaya dzetu dzezvematongero enyika idzi.
Pari zvino vanokwanisa havo here kutaura?
Kutaura hongu vanotaura, asi sezva tataura kuti kutaura chaiko panyaya hapana mafoni, vakatorwa mafoni ese. Saka vangori munhu akangotogara muhospital nekuti ndofunga ivo vanenge vachida kutora information pamafoni pavo kana kuti vanenge vachida kuti vasakwanisa kunge vachitaura nei pasi rose zvinenge zvichiitika panguva yacho iyoyo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nengo zeMDC Alliance Youth Assembly dzinoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigare Muzvare Cecilia Chimbiri nemutevedzeri wemurungi wamabasa Muzvare Netsai Marowa vachamira mberi kwedare raMajestate nhasi muvhuro kunzwa mutongo wechichemo chavo chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vazvare Mamombe naChimbiri vanopomerwa mhosva yokuverenga gwaro kuvatori venhau panze pedare raMajestate vachityora mutemo wekubvisana neCovid-19. Muzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekuti akarova mupurisa. Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Sisile Simbiri Orarembo Johanna Mamombe Sisile Tsai Marowa wakasungwa zvapfuura sezvatinoziva nemusechitano pavanga vaenda kunoripota paresendral under their bail reported conditions pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekumashuroko. Saka vakamira pamberi pedare nomusi wemugovera kuHarare Magistrates Court pamberi pamagistrate eungai musisutu guriro kwavakanyaya dzavo padzakaiswa pamberi pedare.
Vari kupomerwa mhosva dzei?
Vachipomerwa mhosva yekunzi namuzvare Johanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanga vachinzi vakaita mhosva yekunzi partaking kana kuti munguva yecovid yelockdown yakanga iripo iyi vachipomerwa mhosva yekunzi vakaverenga gwaro kaunti statement kana vakaita adresa vajournalist vatapenhau panze peHarare Magistrates Court nemusi wechina musi wa 25 February.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Mhosva iyi vari kuigamba zvinhu zvakatarwa pamberi pedare nemagweta avo mukoma Jeremiah Dabo namukoma Charles Kwaramba vakairamba pamberi pemagistrates court. Iko zvino vari kuti kuRuby Female Prison kunova kujeri kunoendeswa vanhu vanenge vasungwa vechivadzimai vari kuti kuRuby Female Prison ndokwavari vari vatatu kuna Muzvare Netsai Marowa ari kupomerwawo mhosva yekunzi ari kunzi akarova mupurisa kupolice station kwaanga iri achinoripota.
Chii chiri kutarisirwa kuitika nhasi kudare redzimhosva?
Takamirira kuti magistrate ungai muchushiti guriro wape mutongo pabail application yakaitwa nomusi wemugovera with regard to honorable Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri ndo patakamirira kuti papihwe bail application the ruling on the bail application. Asi pana Cecilia Tsai Marowa takamirira kuti bail hearing continue kana chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chirindirire mberi.
Avo vange vari mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vari parunhare neStudio 7. Hurumende yavaBiden inoti ichabatsira vanhu veAmerica pamwe chete nemakambani ari kuvhiringwa nechirwere cheCovid-19 kuti zvinhu zvivarerukire panguva ino yokurwisana nechirwere ichi. Bhiri rekuti vaBiden vape mari idzi kuvanhu rakabudirira muparamende kana kuti muSenate nemusi wemugovera. richaendeswa kuna va Biden mangwana chipiri kuti varisaine vanhu vagotanga kupiwa mari iyi. Wese anotambira mari iri pasi pezviuru makumi masere emadhora $80,000 pagore achapiwa madhora chiuru nemazana mana $1,400. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubva zvatangidza vaBiden kutonga vari kuedza kurwisana neCOVID-19 pamwe chete nekusimudzira makambani asati avharwa vachiti pari zvino America yave kubaya nhomba vanhu vanopfuura mamirioni maviri pazuva. Ukuo makambani achibatirwa kuti asavhara. Vanoti mari iri kupiwa vanhu iyi ichakonzera kuti vanhu vatenge zvinhu izvo zvichabatira makambani kuti asavhara uye kuti asamisa vanhu mabasa.
Kurumisa vanhu chora mashano akati wandei ku mazuva mashoma vati vatonga vangaita mazuva 46 days. Chikuru chavanonyanya kuita kupasa mutemo wokupa vanhu mari inonzi stimulus package $1.9 trillion. Saka mutemo uyu uchazoita kuti vanhu vapiwe mari vanenge vaya vanotambira mari inenge iri $75,000 pagore zvichidzaka vachawana macheki emari anosvika $1,400 pamunhu. Vana vana makore 17 zvichidzaka vachawanawo mari imwe cheteyo. Saka uku kukutidzira ufumi hwenyika yeamerica nokuti vanhu vakapiwa mari vanobva vazoenda kumabhizinesi vondotenga mabhizinesi ayaya anenge akuzoita mabasa akukrieta mabasa akuhaya vanhu zvekare. Asi pavanotenga vanhu ivavo kumabhizinesi iwavo vanenge vachichajwa ka sales tax iyo dzinenge kuhurumende zvekare. Mabhizinesi iwavo paanokrieta mabasa vanhu vachihayiwa pamabasa vanhu ivavo vanozoenda kumabasa pavanohora vanozochajiwa zvekare income tax iyo dzinenge ichienda kuhurumende zvekare. Saka zvinhu zvinobudiririsa ufumi hweamerica. Kubudirira kweufumi hweamerica tinoziva tose kuti kubudiriravo kweufumi hwepasi rose nokuti america ichange ichizo mabhizinesi aamerica achange achizotenga zvinhu kunyika dzakasiyana siyana dziri kunze pamwe nokusumudzira zvekare mabhizinesi avo anenge ari kunze kwenyika. Saka ndiwo mamwe matanho ari kuitwa nehurumende yevaBiden zvekare tiri kuitazve kuti vanhu vabayiwe mushonga wenhomba yeCOVID-19 muno maamerica kuti pasaita urwere ihwo.
Vanhu vari kupiwa mari kamwe chete macheka mataurawa $1,400. Inobatsira sei mari iyi sezvo mabasa ave mashoma uye mamwe makambani achivharwa pamusoro pecoronavirus iyi yanetsa kudai?
Inobatsira zvikuru mari iyoyi sokutaura kwandamboita kuti painopiwa vanhu vakunyanya vari kushaya havakwanisi kuichengetedza mudzimba vanoendesa kumashopu kunotenga. Pavanonditenga ipapo mashopu iwayo achawandirwa navatengi agotanga kuhaya vanhu kukireta mabasa. Dambudziko riuno kuamerica seriri pasi rose nderamabasa nenyaya yekuti vanhu havana mari yokunotenga. Vanhu munyika ipi neipi zvayo vakatanga kugotenga vakapiwa mari mabasa anobva atanga kugadzirwa kumakambani akasiyana siyana. Ndokubetsera kwayo ikoko zvekare mari iyi chero ukakona kuishandisa ikangogara kubhengi chete ukaiisa kubhengi bhengi inenge ichitoishandisa kugadzira mabasa kana kungava kukweretesa mabhizinesi kungava kukweretesa vanhu vanotengesa dzimba. Saka ndizvo zvikuru zvinoita kuti mari inopiwa vanhu iyi ibatsire vanhu vakawanda.
Profesa Masocha, tinoziva kuti hapana chamahara pasi panapa. Mari iyi ichadzorwa sei?
Kudzorwa kwemari iyi zvekare inodzorwa nesu zvekare navachatevera vazukuru vavazukuru vedu vanenge vachibhadhara mitero yakawandisa chaizvo yainonzi ukaona basa hatiti unenge uchichanjwa income tax. Ukandotenga zvekare pashoma inopo wakubasa uchachanjwazve mari yesales tax. Ukakwereta chikweriri uchachanjwa interest. Iyo mari yese inochanjwa iyoyo ndo inenge ichienda kuhurumende, hurumende ichizodzosera mari iyoyo inenge yapava. Nokuti tinonzwa kuti vanhu vakapaswa mutemo we$1.9 trillion tofunga kuti america ine mari aiwa inenge ichikwereta. America ine chikwereti zvinosvika kuma $25 trillion inenge ichikwereta kuzosa saka ndio kuzosa kuita mari kuti mushandi woga woga unobatirwa kwa mke mari yake mari yachinja ku hurumende ukandotenga zvekare usabatirwazve mchiru kutenge koko ili vijitika kuhurume pasi zichatora makore na makore saka ukweleta kuruguita kwa Amerika ichikweleta kuvana na wana wana vedu sende rapero wa sangu wa chibanja la mateksa haka kukwila chaisu kuzosera marichos
awo vange vari wanaudisa juma bizimisi pa Defra University ku Ohio muzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ni Studio 7. Tombo tarisa jirimu mapepa na u anasi. Kuroni korino ti mudzimai wevai mbove mtungamiri wenyika Amai Grace Mugabe nevamwe vavo munezve mabhizimisi vari kuongororwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvichitevera mashoko ekuti vakatora mastands kuBorodelo anoita mamirioni gumi emadhora ekuAmerica vakasaabhadhara. Muherald hurumende inoti yamisa kupunzwa kwedzimba dzakavakirwa pasingabvumidzwi kusvika pawanikwa mari yekubhadhara varidzi uye kusvika pawanikwa nzvimbo yekuvaendesa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 Manuela nhasi akanaka museko ko asichengetedzei COVID isakurova ivakuru tingazozviswa naudzona vega kudai ini mbudzi wangu zvoni zvamakati zvoni azova nezuva amenzvibvunza amutungamiri awebato makabvunza avachamisa nhasi madubvunza iye munanga vamunangagwa chaivo toda kuvawo zvotauravo vamunangagwa ivo amuone pache zvavo zvenai.
Ah, vakomanaka zvakangokoshawo kuti tingoziva kuti vakutana nokagwande vari kupi chichiri kuitika kwavari kunyange iri COVID-19 yavabata tinongodawo kungozivawo kuti zvii zviri kuitika kwavari semunhu watinongoterera nguva nenguva ndinoti dai mangotiudzawo kuti tizive kuti munhu wedu ari kupi. DMG Crispin Ramaji achimene mudzani mashoko apa ndinoda kukwazisa mhuri yose yekwaZindia nekwaMudzani ipaZimba matabasa henyu.
Crispin Mudzani ndinotenda zvikuru nemashoko ako umwe wangu. Ini ndakasimba zvikuru ndange ndichingotura mafemo asi kuchingove kuzorora badi ndiri mutano zvikuru ndinotenda. Uyezve Mudzani handisati ndava gwande aiwa ndichiri wande kwasvitako.
Mbwana nakanaka muri Zimbabwe. Ndira kukomenda neisho ngeitaurwa naamai ava vanga vachiti vanoona sekuti vanopikisa kana opposition yemuzimbabwe yakungoopoza for the sake of opposing. Ndinga ndakasiyana navo pakufunga nemaonere atinoita zvinhu zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe. Ndingati from 2018 ono prepare my elections then nzvimbo yatakaenda iri kuVirginia muno muZimbabwe muno pakasimuka umwe murume akataura uzandiye pakati munhu anenge avhotera chamisi munhu iye anofanira kudzingwa munzvimbo iyoyo. So zvinhu zvakaita seizvo pane umwe murume akabirirwa zvinonyadzisa zvekuti kana mukabvunza munzvimbo iyoyo zvinonyadzisa zvisingaite ende zvinhu zvakadaro zvinoda kudhina unzwa ende handifungi kuti these people are opposing for the sake of opposing.
Mamukase mukoma tanonoka pasiti apa mamukase ine zita ndinoitwa Lesmart Njanji ndiri kuna ku South Africa mukurovazali. Ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro peava vekubva ku MDC Alliance vachiti vari kuenda kuzana PF. Izvizvi hazvimboti nzwisa mudumbu kana kubatwa nekutya. Tinotofara nazvo nyore zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo vanga vasiri pachirongwa chekuda kusunungura Zimbabwe. Ndinyati haungabvi ku MDC
woshenda kuzano PF kana waona kuti zvemDC zvaramba uchiminzi unengwa toona kuti zvimati kuri nyika uchadi saka unotogara kutosiyana nazvo kwete kuenda kuzano PF zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo chavanoda imari nyati maybe vanenge vaona sekuti kuMDC kwacho koko mari yacho havachaibato zviri nani wo pabasa ravo saka vabva vaona kuzano PF sekuti ndiko kune maguta saka vanenge vari busy nekuda zvigaro nedzimari chichi saka awa havana basa nenyika haisi problem ndozvitaura futi pane ava vamuhadhi izvi zvavaita zvinonyadzisa zvinonyadzisa chione kana tikatarisa zera ravo so nezvavari kunzi vaita zvacho ka zvinotonyadzisa hazvimbototauriki ba hazvitauriki zvinonyadzisa
makadii henyu vana Blessing Zulu tanonoka hwande jonga kandimire muri kuitawo basa iniwo handoda kutenda zvikuru kuti at least zvinhu zvakaitawo semapolitics mwari vanongotenderawo kuti tidarike nemo asi chandodawo kungotenda ndekutizvo manayiro akaitawo mvura vamwe tinongonzwa zvakatinakira problemu inokurisa ndekuti dai mwari varamba vachingonaisa mvura sekunaya kwainenge ichiita taikwanisa kunge tiri vanhu vanoita zvakanaka inini zvangu ndirikugara ndiri kuno kubide bridge ndinonzi zvimakazi
mamukasei vashamarari vedu vestudio 7 vana mukoma chonga nana mukoma tanonoka zita ndinoitwa semagura Cape Town South Africa ndoda kutaurawo pamusoro pechigaro chavo mahadhi icho chavakasiya ndinofara chose nevana vezimbabwe vanopawo muono vanotaura kuti ngachigare zvacho chisina munhu ndinobvumirana nazvo chinzvimbo ichocho zveshuwa ngachigare chisina munhu because hapana rubatsiro guru kuita muvane chinzvimbo ichocho saivova mahadhi hapana kana chavakamboita chotinototi uyu munhu uyu pavice president wake akaita ichi nechichi kana kutaura zvako chaiko chaiko hapana kana chataimbonzwa vachitaura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
hasapate peri mpencha haisatawa haisapela mpencha
kambo kanobva kuThe Trumpies sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Maruwa vachamira mberi kwedare raMajesties nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.